Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 13 2017 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tenda watu makwanisa kuvanesu mchurongwa chedu chanasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Urongwa watina ondewe kutitanga chikumbira mangwana kutichurongwa chedu chekuchinyore savani chiturwe zilipachena ya tunoki public launch ni mtunga mezo urumende ndio chikumbira chakanga chita mangwana.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekunyoresa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa.
Tirikuda kuti kunyoreswa kokukumise. Chekutanda hakuna kunyoreswa kurikuita mangwana. Chirikuitika mangwana ndechokuti vamugabe vachauya kusheratoni. Ini ndiye ndiripo pasheratoni ipapo. Vachauya kusheratoni vachienda kumakiti paya parikutrenwa vanhu paya paya. Wonyedera nyika kuti voter registration yatanga.
MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai yoendesa mutungamiri wenyika Robert Mugabe kumatare dzimhosva nenyaya yekunyoreswa kwevanhu kuvhota. Dr. Dish iri kushanda neQuest TV yavaStrive Masiwa yopikisa Broadcasting Authority of Zimbabwe panyaya yekuda kuti itoro reresinesi rekutepfenyura pasatellite. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mangwana riri kutarisira kuparura chirongwa chekuumba gwaro idzvare kuvhota kana kuti Electronic Voters Roll kuState House muHarare. Izvo zvinotevera kuziviswa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe kuti urongwa uhu hutange zviri pamutemo kubva musi wa 14 gunyana kusvika musi wa 15 ndira gore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro yeZEC Justice Rita Makarau.
Urongwa watina ondewe kuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekuchinyoresa vanhu chiturwe zviripachena yatinoti public launch nemutungamiri wehurumende ndio chikumbiro chatanga tichiita mangwana. Vapedzezvo tanga tichizoti tinodainza vamwe vanhu vakati kuti vatichabva tanyoresa sevavhoti mangwana kiratidze ngese Zimbabwe kuti chirongwa ichi chatanga.
Saka urongwa uhu uri kuitirwa kupi?
Urongwa uhu uchaitirwa tinotanga tiri kuState House mangwanani tozovupedzesa masikati taku HICC Harare International Conference Center.
Ko kune mamwe matunhu munezenge makupinda rini?
Kune mamwe matunhu ese kunyoresa kwatiri kufunga kuita ndekuti kubvira muzuro musi wa 18 tinenge tapa madistrict offices edu tichiti vanhu avo vanokwanisa kusvika pamadistrict offices zvedu vaende vachinonyoreswa. Asi yatinoti national blitz iya patichaenda isusu kuvanhu tiri kufungidzira kuzozvitangisa apo patenge tane mishina yedu yese yakakwana.
Saka mangwana kungoparura chete kuti muudze vanhu kuti ndokwatakuya
chirongwa ichocho.
Saka vanhu havangatarisiri kuti vachanyoreswa vese mangwana kumatunhu kwavaruko?
Aiwa, mangwana hakunyoreswe vanhu, kungoparura nekunyoresa vashomanana avo vane zvigaro zvavainazvo zvatinoda kuti nyika ione kuti vakuru ava naivo vabvuma kuti chirongwa ichi chichitanga.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naVamorgan Tsvangirai nhasi raendesa kumatare dzimhosva mutungamiri wenyika Robert Mugabe, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pamwe negurukota rezvemutemo richiti pamusoro peurongwa hwekunyoresa vanhu kuti vavhote huri kuparurwa mangwana hauna kuziviswa zviri pamutemo. urongwa uhuru kutariswa kutanga zviri pamutemo munyika yose kunyanga hazvo ZEC yakazivisa kuti ichatanga muna gumi guru. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti sekuziva kwavo boka reZEC harisati rapedza kugadzirira kunyoresa vanhu sezvo michina yebiometric voter registration isati yasvika yose munyika uye pasati patengwa michina yekuchengetera mashoko kana kuti maseva. Ngatinzwe hurukuru yataita navamonzora pamusoro penyaya iyi.
Wongu takwidza mapepa yedu kukoti tichinyunyuta nezvinhu zvinenge zvina. Chokutanga ndechokuti vamugabe vakati voter registration yakuitika vakaisa proclamation pasati pane maservers inowa mamachine panochengeterwa information iyoyo. Number 2, pasinazve machine yacho anotora mafingerprints ewanhu anonzi mabiometric voter registration kits kunodiwa 3000 asi kune 400 cheke akauya kuzoita zvetraining chete. Chechitatu ndechokuti nzvimbo dzekurejistra kuvhota hadzisati dzavapo. Chechina ndechokuti vamugabe vari kuti zvinotanga mangwana 14 September zvichipera 15 January. Zvavanoreva ndezvokuti mwana anoita 18 after musi wa 15 January achavhota. Izvozvo zviri wrong. Plus zvakare vanhu vedu havasati vaane zvitupa vanhu vachikubhadhariswa mari dzakawanda sei kuti vatore zvitupa. Saka taendesa kumatare kuti zvinhu izvi zvakafanana nekuita gorilla warfare kana kufuta vamwe panyaya dzesarudzo.
Saka nyaya iyi maikwirira kumatare api?
Takwira kudare rehigh court. Dare rehigh court rino tarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvakare atiti maconstitutional cases rine simba zvakare rekupigura zvinhu zvisiri pamutemo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika. Saka vamugabe vaita zvisiri pamutemo nekudeclare madeaths vachinyatsoziva havo kuti hapana chirikuitika.
Saka munotarisira kuti nyaya inonzi kwariini?
Taitishite chimbi chimbi inogona kunzwika manhuwa nhasi zvinobvumirwa kuti high court inogona kusita at night. Saka inogona kunzwika nhasi kana kuti mangwara makuseni.
Kwaivo vamakwirira kudare ava mavasvitsawo here magwaro ekumatare?
Mapepa ari kuenda kwavari ari kuenda na messenger of court kana kuti deputy sheriff. Sekuziva kwamunoita kavamugabe vanogara mudzimba dzine dzakarorerwa mbambo dziya dziya. Saka tinoendesa nechikonzi chedare. Saka chikonzi chedare chichavapa nekuti ichocho chinosvika pese. Asi tambokurukura nevamwewo vanoziva nezvemitemo kusanganisirawo vamwe vari muzano PF vari kubvumirana nesu kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zvanga zvisiri pamutemo. Zeti pachayo inotozviziva kuti iyo haisi redi kuti iite voter registration kusvikira muna October. Saka iyo kutiona kuti vari kumhanyira chini hatinyasa kutozvinzwisisa.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nenhengo dzeparamende pamwe nemakanzura idzo dzinofanirwa kuitwa pamwe chete gore rinouya muna 2018 dzinotarisirwa kuitwa mazuva ari pakati pekupera kwemwedzi wachikunguru kusvika pakati pemwedzi wanyamavhuvhu zvichienderana nebumbiro remutemo idzva. Izvi zvinopesana nemashoko emutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ekuti sarudzo dzinoitwa pakati pemwedzi wachikumi nanyamavhuvhu. Aza Chigwariwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo Gweta muzvinafundo varabvumo madhuku vanoti kana upenyu hweparamende hukasadumburirwa panzira sezvinotarisirwa sarudzo dzinofanirwa kuitwa mukati memwedzi wekupedzisira upenyu hweparamende iripo husati hwapera. Upenyu hweparamende iripo hunoguma pakati peusiku hwemusi wa22 nyamavhuvhu nokudaro mazuva makumi matatu ekupedzisira anotanga musi wa24 chikunguru. Izvo zvinoreva kuti sarudzo dzegore rinouya dzinoitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 chikunguru kusvika musi wa22 nyamavhuvhu. Muzvinafundo madhuku vanotiwo sarudzo idzi dzinogona kuitwawo nguva ipi zvayo kana upenyu hweparamende iripo hwagurirwa panzira nezvikonzero zvakasiyana zviri mubumbiro remutemo. upenyu weparamende unogona kugurirwa panzira nemukuru wenyika nekuda kwezvinhu zvitatu zvinoti kana dzimba dzeparamende dzose pamusoro nepazasi dzakazvimirira dzakapadzisa chisungo chekuti dzisavepo uye kana paramende yaramba kupadzisa bhajeti renyika pasina zvikonzero zvakati chikiti pamwe nekunge paramende yawirana kuti haichina chivimbo nehurumende kana kuti vote of no confidence. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaimanwewo Mugabe vakataurira vatori venhau kuti sarudzo hadzisi kuitwa nekukurumidza sezviri kufunga vamwe vanhu. Vaimbovesachigaro weZim Rights uye vari gweta vakusasapulu vanowirirana nemaonero amuzvinafundo Madhuku.
Kana nichitarisa constitution section 158 inoti iyo sarudzo inoitika kusati kwasvika 30 days before the date president paakasvoiwa in kuti aite president. Date iroro ndi 22 August 2018 because president vakasvoiwa in na 22 August 2013. Saka 30 days before that there must be an election.
Vakulu vanoti nyika ingangoenda kusarudzo nekukurumidza chete kana upenyu hweparamende iripo wagumisirwa panzira. Vakulu vanoti izvi hazvinetse nekuitika sezvo bato reZANU PF riine nhengo dzakawanda mudare.
Paruka ukaverenga futi section 158 iyoyo ine imwe futi option kuti paramende ikaita decision yekuti tirikuda kudissolve. Unofaka kuita kuti election within 90 days or 90 days after that decision.
Mumwe wevaimbovesa chigaro weboka rekutungamirira kunyorwa kwebumbiro remutemo uye vari munyori mukuru webato reMDCT inotungamirirwa navamogeni Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti vakatara mazuva esarudzo mubumbiro remutemo kudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatare zuva resarudzo paanodira.
Mutemo wedu wemaelections unoti iwo kana pa electoral president ma elections mamwe anoitika mwedzi wekupedzisira kwekupera kwemakore mashanu.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mutemo wakajeka.
Aiwa, bumbiro remutemo rinotaura kuti general election inozoitiwa 30 days before the expiry of the parliament. Saka the key date iripo ndirokuti parliament yedu yakatanga kushanda zviri pamutemo muswani ndoparifana kuzoitwa the next election. Saka date rakatopiwa haungo harimbodaidziri chero panoda kudaidzira munhu date rinotongotopiwa ne constitution.
Mutemo unosungira kuti mutungamiri wenyika awirirane zuva resarudzo neZEC. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Apo zvikoro zvichangovhurwa pachitangwa kotoro yekupedzisira yegore, zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kushandisa michina pakubhadhara mari dzechikoro kana kuti maswipe machine. Izvo zvave kuita kuti vabereki varerukirwe nekubhadhara mari dzechikoro zvevana vavo. Asi zvisinei, vamwe vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari munyika rinofanirwa kugadziriswa zvachose. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari rayo nenguva richiitika munyika, mumabhangi munogara makatsokodzerana nevanhu vanenge vachitsvaga mari kunyanya pamazuva ekuvhurwa kwezvikoro. Asi zvimwe zvikoro zviri munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvave nemaswipe machine uye zvave kubvumawo kuti vabereki vabhadhare nenzira yekushandisa mari yefoni kunyanya EcoCash. Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati vanotambira danho iri sezvo rave kuvarerutsira panhamo yekutsvaga mari yekubhadharira vana vavo mari yechikoro. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Mutsasvanda avo vati chikoro chemwana wavo chakatanga kushandisa swipe machine pakutanga kwemwedzi uno.
Ina hundoda kungotenda kuti pachikoro zvinomba kuwanikwa point of sale kana tichida kubhadhara fees takwanisa kuswipe panoti Nana mira kubengi kisauti fizi mwana wangu 200 na kutono peza 4 days ndichi tasuhari nisi kubana 7 mshukana 4 ndaka ngomira o $50.
Mumwezo mbereki wa Bruce Tagwirei watu kunze kwekwe ni swipe machine chikoro che mwana wawo chayo kutambira wa maripa iko cash izo watu zinobatsira kuti vasarasikirwe nenguva vachitsvaga mari pane kuita zvimwe zvinoraramisa mhuri yavo.
Zvaiti konzera kuti tisakwanisa kuita zvatinoda kuita pamwe panguva yakare kufanira nekuti tichimira kumabhengi dzimwe dzenguri waimira mubhengi woshaya mari.
Asi nekuda kwekuti kunetsa kwemari kuri kuramba kuchienderera mberi munyika, vanhu vayo kutambira kuti uremu hwemari yebond note nemari yekunze uye nemari yekubhadhara munhu uchishandisa card zvakasiyana. Semuenzaniso, kana munhu uine zana remadhora ekuAmerica unogona kuwana zana nemakumi matanhatu ebond note. Kana munhu uchishandisawo card kutenga kana kubhadhara chinhu chezana remadhora unogona kubhadhariswa mari iri pakati pemadhora mashanu nemadhora gumi pamusoro. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati chikoro chemwana wake icho chinove chimwe chezvikoro zvakazvimirira zvega muguta reBulawayo chinoti chinoda kuti mari yechikoro ibhadharwe imwe iri mari chaiyo imwe kuchishandiswa card. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vaNigel Gambanga vatsinhirawo kuti danho rekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari yevana vavo yechikoro vachishandisa maswipe machine idanho rakanaka chose.
Sekuziva kwenyu mari kunetsa kutora kubva mabhengi mazuva ano, saka kana pachinge pane imwe nzira yekubhadhara inoitsa kuti vanhu vashandise nzira iyoyo pasingabudiswe iyo mari chayo yavanenge vamirira muqueue kwenguva yakareba mubhengi, chinhu chakanaka.
Vagambanga vati havaone chakaipa pakuti zvikoro zvakawanda zvishandise iko cash sezvo zviri pachena kuti ndiyo nzira yekutumira kana kutambira mari iri kushandiswa nevanhu vakawanda munyika. VaButler Tambo vanove mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vati kunyange hazvo pane matanho ari kuedza kurerutsira vabereki kuti vabhadhare mari yevana vavo vechikoro, zvakakosha kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rigadziriswe zvachose risati ranyanyoipisisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kunetsana kwebazi reBroadcasting Authority of Zimbabwe nekambani Dr. Dish iyo iri kushanda nekambani yeKwese TV nenyaya yerizinesi kuri kuenderera mberi mumatare edzimhosva. Dare repamusoro reHigh Court rakambotonga kuti rezinesi iri rimbomira kukanzurwa nyaya ichinzwikwa kumatare. Asi bazi yakakwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court ichipikisawo mutongo uyu. Magweta Dr. Dish anonzi atumirawo mapepa ekumatare achipikisa zvakakwidzwa kudare nebazi izvi. Magweta aya anoti anoda kuti Kwese TV imboramba ichitepfenyura zviri kubva kukambani yeKwese TV kusvika matare apa mutongo uzere. Dare reSupreme Court riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mazuva mashoma anotevera sezvo Magweta ari kuti inzwi kwene chimbi chimbi. Parizvino vano munyika vanotenderwa kuona zvinobva kuDSTV yekusouth Africa chete pamadande mutande esatellite. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eAmerica anoti auraya varwi vechikwata cheAl-Shabaab vatanhatu mukurwisa kwaita chikwata ichi kutsva nhasi kuchamembe kweSomalia. Kanoveke China, America ichirova chikwata ichi mwedzi uno. Mumashoko avaburitsa mubatanidzwa weAmerica neAfrica weUS Africa Command unoti wananga chikwata ichi rutatu mambakwedza munzvimbo iri makiromita mazana maviri nemakumi matanhatu kubva muguta guru reMogadishu. Mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvinechisimba kuzvipomerwa zvakasimudzwa nemutungamiri wehurumende waHussein zvekuti America iri kuedza kubvisa hurumende yavo nechisimba achiita zvipomerwa izvi manyepo uye hazvina nematuro ose. zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kunoratidzira kuNew York panguva ichaitwa musangano weUnited Nations General Assembly wechimakumi manomwe nembiri, uyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutariswa kupinda svondo rinouya. Mumwe vari kutungamira urongwa uhu, muzvare Savannah Madamombe, vanoti vane urongwa hwekuratidzira kutanga nemugovera uno pamuzinda weUnited Nations pamwe chete nepamuzinda weZimbabwe uri muNew York kusvika musi uchataura vaMugabe pamusangano uyu uyo unove musi wechitatu. Vanoti zvakawanda zvavari kunyunyuta nazvo zvinosanganisira kurambidzwa kuvhota kwevari kunze kwenyika uye kuti hurumende haisi kuvapa mukana wekutaura navo nhunha dzavo. Muzvare Madamombe vanoti zvimwe zviri kuvashungurudza kushandiswa kwemari kwavanoti kusina kutsarukana munzendo dzemutungamiri wenyika, avanonzi vari kutarisirwa kusimuka nechikwata chevanhu vanodarika makumi manomwe, uye mumwe nemumwe vanhu ava anonzi anotarisirwa kuzowana mari inoita chiuru nemazana mashanu chemadhora semari yekushandisa pazuva. Gore roga roga zvisvarwa zveZimbabwe zvinoungana muNew York zvichiratidzira panoitwa musangano uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro namuzvare Madamombe.
Kuratidzira kuripo, vanhu vari kunyunyuta, vanhu vaneta, vanhu vari kuti vakuru vedu vanouya havataure nesu, vakuru vedu vanogara variko kumba havataure nesu, vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kushaya kuzotaura sei zvichemo zvavo zvavainazvo. Pamusara penyika yedu yaumburuka yaita marengenya. Saka mwana kana asinga chema anofira mubereko, isa taramba kufira mubereko, toda kuchema, toda kutaura chemo zvedu.
Saka mune zvinangwa here zvamunotarisira kuti muchasvitsa pakuratidzira ikoko?
Zvinangwa zvinogara zviripo zvakawanda, zvikuru ndezvekuti tinoda kuti hurumende yedu itirwe. Isusu tiri vana vanosvika 3 miliyoni vari kunze kwenyika, hatingarasirirwe kuita kunge tisina kumusha. Tinoda kuti tivewo nekodzero dzedu dzatakanyorerwa pabumbiro redu renyika kuti tinofanira kunge tinaro. Kubvira kuvhota tiri kuno kunze kwenyika, tinofanira kunge tivhotako kana tikwanisa kutumira mari tiri kuno kunze kwenyika, nyika ichifamba ichienderera mberi, tinotadza sei kupiwa dzimwe kodzero dzese dzinopiwa vamwe? Tinozonyimirweiko dzimwe kodzero? Ezvino kuvhota kuri kuitwa uku, tingadai takabvumidzwawo kuti tinyorese tiri muno matiri muno embassy dzedu basa radzomberei, tinofanira kuenda pamaembassy pedu tonyoresa kana kuvhota. Vana vekune dzimwe nyika vanobvumidzwa, vanoita saizvozvo. Ko Zimbabwe inotirambidzirei? Inga zviri mumbumbiro, ko zvinorambidzirwa kuti tizviti?
Saka kuratidzira kuri kuitika mugovera uku kwakamira sei?
Nemugovera vanhu vari kuratidzira vese vanhu vane zvichemo zvavo zvakasiyana siyana, umwe neumwe ane zvaari kunyunyuta. Vana vevhu hakuna kana kuti zvakaorganizwa neboka rakati kana kuti rakati. Vana vevhu umwe neumwe ane zvichemo zvake zvakasiyana zvavari kuchema.
Saka kuri kuitirwa papi muNew York?
Tinenge tiri paUN nepamission pedu, pamission house. Tinenge tiri paUN musi weSaturday kubvira na11 kusvika na5. Tozonge tiri pamission musi weSaturday uyo, musi weMonday tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechipiri tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechitatu tinenge tiri paUN kubvira na8 dzemakuseni. Ndopano tarisirwa kuti vakuru vedu vanenge vachitaurawo, ndo vachitaurawo vari mukati, vachitaurawo maonero avo, isusu tinenge tichitaurawo maonero edu tichibatisana pamwe vangatinzwe.
Vanhu vangani vamunotarisira kuti vangapinda mukuratidzira uku?
Gore rakapera kwakaita vanhu vanosvika ivo abati almost 300 vakauya. Tinodayira vanhu vari kuuya, vanhu vari kufuna, vari kuti vanouya.
Tinoona kuti mukuratidzira kwamaita makore apfuura maamuchingoratidzira nenzira idzodzo dzamuri kuronga, pane zvashandukawo here zvamunoona kubva mukuratidzira kwamakaita iko?
Chakushanduka unokuona, because chekutanga chandinogona kutaura ndechekuti vakuru vedu havana kumbobvira vakafunga kuti vangauye paUN mumwe musi rimwe gore vagoona vana veZimbabwe vakamira vakavamirira. Zvinova zvinhu zvakavashamisa, kana ivo vachisvika kumba vakanyinyita chaizvo vachiti vanofunga kuti vanyadziswa. Isu hatisi kuda kunyadzisa mukuruba, asi tiri kuti mukuru kana asiri kutiteerera tonzwikwa nani? Tonzwikwa nani? Chido chedu hachisi kuda kunyadzisa mukuruba. Ende kana tichiona zvinezvi vanhu vakuenda vachitaura vakawanda, handiti kare vanhu vangu vachitya. Ndo chimwe chinhu chikuru chatinofanira kuzivisa kuti vanhu kana vakange vachitya kutaura kuna chine chinji.
Tinoona pamunoratidzira panoyo vamwe vanenge vachiratidzira vachitsigira hurumende ZANU PF vakaita sana December 12 movement. Izvi zvinokudzoserai kumashure rao kuti munozviona ose.
Achidzokere kumashure ve December 12 movement munhu wese anoziva kuti iboka rakamirira pan-Africanism and iyo hurumende yedu inowana chete vanhu vekune rimwe nyika vanovamiririra inoshaya kana mumwe chete wenyika yavo anouya kuzomiririra dai vari vana vezimbabwe vari kumirawo vari pasaidhi nesu vachiti kwete zvamukutaura muri kunyepa chaichi tinodzokera kumashure.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe muzvare Savannah Madamombe vari parunare munew york muno muamerica nestudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Mutsvanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pafacebook nepawhatsapp.
Vatsigiri vestudio 7 vepawhatsapp vane zvakawanda zvavari kuzeya pari zvino. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Makadini zvenyu vestudio 7, ndiri kutaura ndine Patrick Mombe, ndiri kuno kusouth africa mujohannesburg. Zvikuru sei ndiri kude kuyambira bato remdc at inotungamirwa navarichard morgan tsvangirai kuti ivo vanofanira kuti vachitotora advantage iri kuitwa muzanu pf yekusaurirana kwavo vachipokana vachidii. Saka ini ndiri kuti ivo sebato guru ratine vimbo naro kuti ndiro ringagona kuisa kana future yevanhu patable. Tonga ndichiti ivo ndavazame kuti vachiregawo kupinda munyaya dzakaita saidzodzo vachipokana vachidii. Ndavachishandisa advantage iyoyo ndokuti vagone kuti vanhu vachiona kuti aiwa ngatitomira nedivi iri. Saka ndinovimba kuti iri bato iri ndiro ringakwanisa kutungamirira ruzhinji rwezimbabwe kuti gone kubva mumatope kana madhaka atiri kusangana nawo mukati mwenguva ino. Saka ndiri kuvayambira vamoge mutangira kuti vagadzirisanewo murunyararo nenhengo dzavo zvikuru sei vakuru kana kuti maleaders avo kuti vagone kundosakuwirirana navo kuti aiwa isusu ngatichishandisa izvi seadvantage yekuti tigone kusvika. Aiwa ndizvo chete zvandingadai kundokumbira kuti aiwa dai vaita saizvozvo. Ndinotenda hangu.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mutsvanganya huye ndiri muWashington.
Tombotarisa nhau dzemitambo. Zvabuda mumakwikwi ekosafa women's championship ari kutambirwa kuBulawayo, Zimbabwe yakunda Madagascar 4-0 ukuwo Zambia yakarova Malawi 6-4. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hwekuronga kunoratidzira kuNew York kumuzinda weUnited Nations kuchaitirwa musangano weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanotarisirwa kuti vachapindawo musangano wepagore uyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Ese zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekuvhota chokunyoresa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai roendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumatare nenyaya yekuparura kwavakaita mazuva achanyoresa vanhu kuvhota. Kwese TV yopikisa Broadcasting Authority of Zimbabwe panyaya yekuda kuti itore ruresinesi rekutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tamba mboja, zitumirei ku Studio 7 at VOA Shona. Kana o kutinyendra wapa website yedu ye www.voashona.com. Ini ndini jonga kandemi ili ndo kusidia mina ntungamili nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 13 kumpandula 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abentanga athi nasebathi hatshi asambeni ngobuningi bethu siyerejista ukuvota amalanga okuthi abantu bevote sephumile kusukela mhlaka 14 September 2017 kuze kwefika mhlaka 18 January 2018. Ayo sabe si rejista ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzabe ama abezeka ama mobile team lana.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa.
Flower Progressive Residents Association, the Flower Vendors and Traders Association, the Embassy Ankasa, the Tamuzis, the Ubulawa, the Kwaisa Ugusti, the voter registration process is at all.
Abasakhulayo bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuthi aqhakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga. Izakhamizi zeGwanda zisola ikansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo sebekhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga ikakhulu labo abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Kubika intatheli yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuveze emhlanganeni obuqoqwe inhlanganiso yeFrederick Ebert Stiftung FES Alumni izolo eHarare ukufundisa abatsha ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota lokulungela ukuthatha izikhundla emakhansilini lasedale lephalamende ngomnyaka ozayo. Umqondisi we-FES Alumni eZimbabwe, umnumzana Pride Mkhono, uthi njengabatsha kabasoze begoqe izandla lona uhlelo lokubhalisa ukuvota soluqala.
Abentanga athi nasebathi hatshi asambeni ngobuningi bethu siyerejista ukuvota amalanga okuthi abantu bevote sephumile kusukela mhla ka 14 September 2017 kuze kwefika mhla ka 18 January 2018. Ayo sabe si rejista ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzabe ama abezeka ama mobile team lana, sibambe isithupha zethu, sibambe incwadi zethu zokuthi sihlala ngapi, sihambeni siye rejista sivote. Siyakwazi ukuthi bazazama ukuthi kube nzima ukuthi singavote, kodwa kumele sime siqine ngoba ilizwe leli ngelethu. Indlela yokuthi sikhiphe uhulumende lo osigqilibezelayo ongasiki amathuba yikuthi sihambe siyemvota simkhiphe.
Umnumzana Gift Siziba obe ekhona la emhlanganweni uthi sokuyisikhathi sokuthi amabandla aphikisayo angene emaphandleni ngoba kulapho okulodubo lwabontanga abavota bengelalwazi.
Abajo fa bevota ngubiningi ngoba yibo ke engithi mina kibo bayibo ke ama victims owe situation yenzakala elizweni. Uma umuntu ungamanga kuhle njengokuthi kubana 97% yabatsha kabasebenzi, manje uma singakele ukuyavota yithi ke esibana lodubo. Sokuqathekile ukubana abatsha ke bayevota ukuze ke bekwazi ukukhetha ukhulumende ozakwazi ukubayenzela imisebenzi lokubana inhlala kahle yabo iye phambili. Alaba bamalungu aphikisayo amabandla aphikisayo bazimisele kakhulu ubana kusetshenzwe ke ikakhulu ke emaphandleni lapho ke abantu abayithuselwa khona ukubana usapho uyomnikazi weZimbabwe njalo iZNPF yobanikazi weZimbabwe. Ilizwe ngelethu, ilizwe ngelethu sonke.
okade emele ontanga abasemakolishini njalo engumkhokheli wenhlanganiso emela izifundo eZimbabwe National Students Union zinasu umnumzana Alistair Funye uthi njengabafundi bafuna ukuthi kube lenhlelo zokubhalisa emalokishini.
Thina njengabontanga nxa idethi sibenyezelwe kutsho ukuthi sesiya kuground because bekungokokuhle ukuthi sibonakale sikuground singakwazi ukuthi election langkhona likhona next year kumbe likhona omnyaka olandelayo. So ngithi kubontanga bonke, let's go back to ama basics. Asambeni kubomadlembuzi kubotsholotsho nkayi singena ama-university singena ama-college zonke simobilize sikhuluma ilizwi lokuthi abantu beregister bevote.
Ingcishi ebona ngembali yelizwe leZimbabwe umnumzana Chenisani Ntukwa uthe kuyajabulisa ukuthi abatsha selekubona ukuqakatheka kokufundisa nokukhulumisana ngezokhetho.
Na kwami okwakathesi okade ukukhulunywa lapha kutshengisa ukuthi ngabantu asebecabanga, ngabantu asebe-organized. Akudingakali ukuthi engxenye bengayenelisi ukukhuluma khonoko kwenza khonoko kade bekukhuluma. Kodwa khonoko sokukhanya ukuthi labo sebefuna ukuthi bebalwe. Sifunde ngama-social movements kakhulu ukuthi ajiyana njani lama-political parties ngenhlanganiso zombangazwe. Sathola ukuthi hayi labo balelungelo balerole kumbeni balendawo balesikhathi ezokuthi bangene kuma-communities bangene kwababo abanye abatsha bekhulume ngodaba leZimbabwe.
Inhlanganiso ye-SES yakwele Germany ibona ngemfundiso egoqela ezemvelo, ezabatsha, ezabesifazana lezezisebenzi. Umongameli Robert Mugabe waze ukuba uhulumende usungula uhlelo lokubhalisa ukuvota kusukela mhla ka-14 Mpandula kusiya ku-15 Zibandlela womnyaka ozayo. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-MDCT alivumelani lakho lokhu ngoba iZimbabwe Electoral Commission ZEC kayikatholi imitshina eyeneleyo eyama-BVR ukuthi abantu babhalise. Kusenjalo abe-MDCT namhlanje babuthanise abantu abalabazali abathuthela eZimbabwe abalezithupha ezibhalwe Alliance okutsho ukuba ngabokuza ukuthi bancediswe ukulungisisa izithupha ukuze benelise ukuvota njengelungelo lomuntu wonke weZimbabwe aliphiwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 seHarare nguGibson Pepe.
Ikomishini ebona ngokuqhotsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kusasa izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusungulwa kwalolu hlelo kulandela isaziso sikamongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo esokuthi iZEC izaqala ukubhalisa abantu kusasa iyeqeda ngoZibandlela mhla ka-15. Womgcinisihlalo weZEC unkosikazi Rita Makarau utshele iStudio 7 ukuthi umongameli Mugabe nguye ozasungula lolu hlelo ekuseni e-State House lapho abazabhalisa khona abantu abalutshwana. Wengeze wathi ukubhalisa uZulu ngobunengi bakhe elizweni lonke jikelele kuzaqala kusikhatshana esilandelayo nxa sebethole imitshina eyama-biometric voter registration kits eyaneleyo. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ezizimeleyo ziqhuba umkhankaso wokwazisa uZulu ngokuqala kohlelo lokubhalisa ukuvota lolu. Enye yalezi nhlanganiso yi-Abameli eyinhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso, umnumzana Tiney Mukwewa.
Njengabameli lezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association, leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sipankasa kuzakhamuzi zakoBulawayo sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weZEC ukuze ikhankase ukuthi sikuzaqalisa, bekubele ukuthi iZEC i-advertise iphephandaba ikugide nakumaradio ukuthi lokhu kuzayenzakala. But simangele sibona iZEC ingakhulumi ngakho ethule
sasithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokusuka kuqala.
Bengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kule kwakhulunywa kumagadasi ukuthi lolu hlelo luzaqala. But ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi inhlanganiso yesikomishi wezeki bakhankase ukuthi uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olundanga ukurejista lusenzakala, kutholakale kulama-adiveti kumaphephandaba, kumaradio, kumathelevishini kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa kathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule, and ukuthula kwakhona lapho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo oluqakatheke kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Iye, thina esiyenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo.
Umnumzana Tinei Mukwewa ligqwetha sixoxelaye ekoBulawayo. Izakhamizi zeGwanda sezisole kakhulu ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane loZulu. Zithi imitshina le isivangele ukuthi indleko yamanzi ikhuphuke. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi labantu elikhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabamela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ligonone ngenyathelo lekhansili lokufaka lezi mpompi ezibamba uZulu ngamandla ukuthi abhadalele amanzi. Unkosazana Nobuhle Ndlovu ngomunye wasefakelwe i-prepaid meter endlini yakhe njalo uthi simlethele udubo.
Azange sitshelwe lokho esekusenziwa namhlanje. So ngahamba le $60 zami, isedo ukuthi baqale bakhiphe imali yama-tariffs ya-$32, then sebekhipha i-40% yabo abathi ngiyayibhadala esikweleti engikwazi ngilazo. Bahle baqale ngokukhipha i-40% kuqala, ngigcine sengisala sengile mali engange-$3 eyamanzi, okuyukuthi amanzi e-$3 awangiphutshisi inyanga. Njalo futhi nginanzelela ukuthi phakathi komuzi wethu weGwanda ama-prepaid meters lawa anifakelwa iloba ngubani engakhonsalthwanga, osibona ngani ikuhlukumezeka kwamalungelo ethu ngoba amanzi siyawafuna.
Umnumzana Ndumiso Mpande uthi ubona sengathi ikhansili ifaka lawo mamitha ukuze yenelise ukuthola imali.
Kiyo yona ikhansili ekutholeni imali kukhanya kuyinto e-right, kodwa kithi thina ama-residents izakhamizi asikuzwisisi, ikakhulu thina labo esasile ezinye izikweleti. Ngoba nxa ufika kwampana usithi uyabhadala, bakutshela ukuthi wonkona imali ethile iyesikweletini. Next month ungabuya futhi wonkona uyabhadala, ufuna ukubhadala ngendlela obhadale ngayo last month, bakutshela ukuthi sokutshintshile. Last month kwakuyi-human error, kathesi sokucomputerize. So iqiniso lakhona ukuthi kusebenza njani asikwazi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi ikhansili yephule isivumelwano abasenzayo.
Thina isivumelwano esasilaso ne-council was ukuthi ama-prepaid meter azaphiwa abantu abawafunayo until size kube le-different arrangement, but manje i-council kathesi sesibona lisihambe phambili sinikafakela wonke umuntu ama-prepaid meters. Like nxa umuntu ekuqasa ukuvula amanzi kumele abhadale about $30, and izinto eziningi sikhuluma kathesi azikakhonekthi amanzi since kwafakwa ama-prepaid meter. Asokunzima phakathi ekompona abantu abazazwanani ngoba abangela manzi baningi, abangela manzi kathesi abangakakhonekthi. Omakhelwane sebelala bekhiya amamithi izimpompi zabo, sokunjanjani akusela kuzwanani.
Unkosazana Nosimilo Chanayiwa oligqweda uthi ungumlando wekhansili ukuthi lawo mamitha asebenze. Usodolobho weGwanda umnumzana Noleji Ndlovu uthi loba nje sebeyitholile imbiko eveza ukuthi amanye alawo mamitha kasebenzi kuhle, kama ngeke besalumisa lolu hlelo njengabalesikhalazo kabaze ofisini. Ikhansili ithi yathatha lelinyathelo ngemva kokunanzelela ukuthi uZulu ebengasabhadali indleko zamanzi. Ngimuvu Sisizwe Mkhwananzi, owendaba ze Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa labaqoqa ukuthengisela besola umongameli Robert Mugabe ngokuza labantu abaningi eNew York ngapha eMelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ziphakathi kokuqoqa ukutshengisela kuyona le impelasonto zisola umbuso welizwe lazo phambilini komhlangano we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York ngapha eMelika, lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe. Umgabe ukhangelelwe ukuya kulomhlangano lemuli yakhe leziphathamandla ezingamachumi ayisikhombisa kuhambo oluzasebenzisa izigidi lezigidi zemali. Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela lebandla eliphikisayo LMDCT zithi zizatshengisela njengenhlala yenza phandle kwesigodlo se-United Nations kanye laphandle kwesigodlo someli weZimbabwe e-UN. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uNkosazana Tsitsi Chiriseni Chiriseri ongomunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu. Saqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo.
Ahamba kahle nje, manje kathe sisamobilize abantu nje ukuthi sihlanganeni sonke sibone ukuthi kuyenze kanjani. Besibambe uThomas Mafumo lo mhlabele lo mkhulu layo bethe uyeza mhla ka 17. So kulabantu nje abaningi abazayo from different places abakonfirmayo ukuba they are coming through, because abanye bazikhulumela nje ukuthi abanye basuka eTexas, abanye abasuka eWashington DC, abanye ngabasuka endaweni nje ezithiyeneyo jikelele ukuthi beze uzomhlanganeni lo. I mean, this time around sizakwenza ukuthi kube ngani kube different, ngoba amalanga akhona athaya kuze kube ngolwesibili from i-weekend yangethatha day. So sesilungiselele nje, sahlanganisa nje izimali zokuthi abanye bazabe behlale kwezinye indawo, sisazama ukubalungisela indawo zokuhlala. Konke nje kuyahamba kahle kahle.
Konke lokhu likwenza phansi kwenhlanganiso na kumbe yizizalwane nje zeZimbabwe ezingela nhlanganiso?
Hayi, lapha sila nhlanganiso, wonke umuntu nje uyahlangana nje ezizalwane, ngoba sonke nje silezinto ezifana naye, sikhala ngento ezifana naye. So akula ukuthi lo ngowe ZANU PF, lo ngowe MDC, lo ngowe Build Alliance. Nje izizalwane zeZimbabwe sonke siyahlangana nje, siphungula ukuthi sikhalele ilizwe lethu. Siyenza lo mhlangano kuyenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi thina esingapha ngomfula asivumelani lento ezenzakalayo ngale khaya. Njalo abantu sebedubeke kakhulu, siyabona ukuthi thina njengoba singapha komfula, abantu bengabona ingathi thina singcono kumbe impilo zethu ziyazihambela kanje asilandaba lokwenzakala ekhaya. But hayi, thina singababonisa ukuthi thina lathi asivumelani lakho, lathi sikubekile kakhulu nxa sibakhangela ukuthi bayadubeka kanjalo.
Lo nguNkosazana Tsitsi Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Lokhe sisetabeni lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Nonhlanhla Mthethwa odabuka kwele South Africa obeze emhlanganweni wamakholwa esiKristu eNew Jersey khonapha eMelika. Abaphatheke kulombuthano ngabadabuka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika bengabe Christian Fellowship International kumbe i-CFI. Umamthethwa ngumsekeli omkhulu wohlelo lwe-Studio 7 oluphatha indaba eziphathelane labesifazana oluphansi kwesihloko esithi Asihluzeni Bomama, akhulume ngalo.
Asihluzeni Bomama
kustudio 7 njalo ngolesine niyaphuthelwa ngiyafisa ukuthi nilalele ngoba into yokuqala bomama sinenkinga thina bomama siyahlukumezeka njengoba sihlukumezeka neingane zethu futhi ziyahlukumezeka singabantu besifazane siyafisa ukuthi uma sihlangene sixoxe ngalezi zinto ukuthi yini engadala ukuthi singahlukumezeki sukumani bomama nenze umsebenzi wezandla nifundisane ukuthunga nifundisane ukwenza ukuthungela izingane nifundisane nokuphatha amakhaya nokuthi ekhaya ubaba uphathwa kanjani abantwana baphathwa kanjani umphakathi wona simelwe bomama ukuthi njalo uma sihlangene singakhulumani sodwa kodwa sikhulekelane sifundisane ukuphatha amakhaya yilokho engifisa ukuthi nilalele njalo ngolesine ningaphuthelwa ngoba umfazi ongalaleli olwesine uyaphuthelwa ngoba kulesine siyakhuleka ulesine sifundisana amakhaya ulesine sifundisana imisebenzi wezandla unkosikazi onezandla eziyishumi akakwazi ukuhlala ngendlala ngoba unezandla kufanele ufunde ukwenza lokhuya nalokhuya ungathunga ungakwazi ukuyowashela amanye amakhosikazi ungakwazi ukwenza iy'nwele ungakwazi ukwenza noma ngoma yini akekho umuntu osifazane ungavele ahlale nje athi ngilambile kodwa enezandla izandla lezi zikhombisa ukuthi unamadoda ayishumi awudingi ukuthi uze ube nendoda ukuze ube nokudla etafuleni sebenzisa la madoda ey'nzwane zakho eziyishumi ukuze uthole konke okudingayo wozani makhosikazi niyaphuthelwa asiyihluzeni bomama ngoba uma ungayihluzi uyophuthela kustudio 7 njalo ngolesine
unkosazana Nonhlanhla Mthethwa isizalwane sase South Africa ebesize emhlanganweni we CFI eNew Jersey Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
UStangolo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yaseAfrica imbira.
UStangolo Nongoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kambe luyini uthando? Vakhona abathi akulanto kuthiwa luthando emhlabeni, kodwa vakhona abanye abathi lukhona uthando. Asizweni unkosazana Musa wenkonzi Dlovu lo mnumzana Kilton Moyo oyincwethi kwezokuthandana kwabantu bexoxa lo mnumzana Obert Dube Velo Gibbs Dube we Studio 7 uMandlovu usungula lingxoxo.
Uhlupho ukuthi ulimi lwethu lezinye ndindini ulove lo like basebenzisa ibaleli so umuntu will like you kodwa akutshele ukuthi ngiyakuthanda umuntu will love you akutshele ukuthi ngiyakuthanda so kuyakhathaza khonapho ngoba uyathi umuntu sanokuhlangana la bese kutshele ukuthi uyakuthanda kuyahlupha khonapho
ukuthi ngiyakuthanda lokana ukuthi okwenhliziyweni waphansi uyabuya kuzwa njani la ukuthi lapha ngiyathandekayo
into enkulu yikuthi umuntu atshengise ngoba ukuthi umuntu akhulume nje amazwi sonke siyenelisa ukuthi umuntu uthi umtshethe ngiyamthanda kuphelele khona kodwa izenzo zakho kumele ukuthi zitshengisele ukuthi umuntu lowo uyamthanda
siyakuzwa kakhulu-ke Mandlovu sike sithathe-ke ubaba uKilton Moyo nxa uthi umuntu esithi Mandlovu ngiyakuthanda uyabe sijoni vele baba Moyo
imvelo le ukuthi abantu vele ubuntu yikuthi abantu bathandane so nxa esesithi Mandlovu ngiyakuthanda yabe sitsho ukuthi Mandlovu sengikhethe wena phakathi kwabo bonke laba abaningi ukuthi siphile ndawonye
kodwa ngabe kuliqiniso kuma umuntu uyabe ezikhulumela nje
uyabona-ke emhlabeni ukuthi sesilulazise ukuthandana kodwa abanye abangabe besithi ngiyakuthanda esithi ukuthi ufuna ukulala lawe ngoba abantu abaningi bayathatha i-sex bayenze ingani lithando.
Sesilobaba Robert Dube, kunjalo
uthando ngathi mina yinto enye ongeke wayikwanisa engani njengenhliziyo yomuntu. Uthando yinto enjengomkhuhlane, uthando yinto ongakwazi, kodwa uthando ezithandanini kuhle kuhle ngathi mina yinto enye engathi kangiyibonisisa ngibona ukuthi uthando yinto ekhona mina ephilayo. Uthando lunjengendlala ukuthi ungalamba, uceda kulamba ungavele ucupha uginye udle nathi amanzi sekuphelile. So into ehlala ikhona engathi ngolimi lemzini into epermanent. Akunanto enjalo othandweni.
Utsho ngani kona bodo?
Ngithi mina ngiyake ngibona abantwana abangelabo yise, kuthiwa uyise wamyala kulesifungo sikanina, kodwa watholakala unezithelo wathanda lo muntu wamthanda wambalekela. Leyo selungaphi uthando.
Lapho sizwe u-Obed Dube u-Kilton Moyo oyingcweti kwezokuthandana kwabantu loNkosazana Musa weNkosi Ndlovu bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona ebulenjini kukhasi leFacebook eleVOA Ndebele. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yenguqu eKasilaga Premier Soccer League ithi kayizange ithole incwadi yokukhonona evela kuqembu leDynamos kumbe kuZimbabwe Football Association ngokuxotshwa komgadli weDynamos emdlalweni weHighlanders leDynamos ngesonto. IPSL ithi kasiqondanga isinqumo esithethwe yiZifa Referees Committee ibambisane lo Philip Chiyangwa umgcini sihlalo weZifa esokuthi ba umgadli uJoel Yupopa Ntopa kwakungamelanga aphiwe lokhu okuthiwa yi-red card. UYupopa wangqikila umvimbi weHighlanders uPeter Muduwa baze befuqane so kuzaphela umdlalo wabo. Unompembe uArnold Ncube wapha uYupopa i-red card. IPSL ithi isinqomo sikaNompembe kasesulwa kungalandelwanga imithetho yomdlalo wenguqu. Ithi konke lokhu akuzange kulandelwe ngemfanelo ngoChiyangwa labanye bakhe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChiyangwa.
Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha.
UStangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Afrika imbira.
UStangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington.
Wela pumilanga yey la pumilanga la kwela la tsela yoshona nilindeni wela pumilanga matuti wela pumilanga la pumilanga la pumilanga yeyi
la pumilanga la kwela la tsela yoshona nilindeni nilindeni nilindeni
ngituzobuya
we
ngituzobuya mina
ngituzobuya mina ngituzobuya
ukukhanya kwezwe ngilinde umalandela sigqibake uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa. Izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters
ingazange ikhulumisane lazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.